Muchakabvusa rezvengwe avo vainge vaine makore makumi mashanu vakapfurwa nemapurisa vari mumotokari yaifungidzirwa kuti yainge yabiwa kuHarare mwedzi wapera. Vazvengwe avo vaizivikanwa semutengesi wemabhanana kumhangura nemuchinhoyi vainge vauya muchinhoyi kuzohodha mabhanana ekuzotengesa apo vakakwidzwa motokari yerudzi rweToyota Wish yaifungidzirwa kuti yainge yakabiwa. Mudzimai wemufi, amai Salombere, vanoti murume wavo ainge asiri mbavha asi mutengesi wemabhanana sezvakapupurwa nevanhu vakawanda parufu. Amai Bere vanoti zita remurume wavo rinofanirwa kuchenurwa.
Ndanga ndichifunga kuti vasati vakomba nzeta mhuri ndaifungakuti aivabudisa sekubudisa kwavakamboita kuti imwe yembavha tauraya ikafira ipapo bhikozi ini murume wangu ndiye ega akangozikanwa nzi akafira ipapo saka vanhu pavavangunzwa izvozvo vakabva vati murume wangu ndiwo mbavha yacho yaurayiwa asi zvichizikanwa nenyika nemhangura yese even Chinoi mavhendazi even vamwe vemashopsi vanotovaziva bhikozi murume wangu aizikanwa anga achishanda kufarming city kudhara akazobudawo basa kufarming city akatanga kuita basa remabhanana ero ranga asiri munhu anonzi haazikanwa chandiri kukumbira ndechekuti ngavataure sekutaura kwavakamboita panews kuti imwe mbavha yafira panzvimbo.
Amai Bere vanoti mapurisa haana chavakabatsira nacho parufu kunyange kutumira mashoko enyaradzo.
Hapana munhu akambouya pano ndakangozvikwirira ndikaenda kuchinoi ondinongosvika mapurisa achimutaudza zvitupa zvake nefoni yake nemabhanana anga ahodha anga asara pane mamwe akaraswa achinzi anga azara ropa ndozvinhu zvandakanditambirwa pari kusvika pari nhasi hapana kana mumwe wemapurisa ati asvika pano.
Sekuru wemufi vanonzi vamunashe Chitsa vanoti chiitiko chekufa kwemuzukuru wavo hachina kuvafadza semhuri uye vanotarisira kuziva kuti zvakaitwa nemapurisa zviri pamutemo here.
Chiitiko hachina kutifadza ndozvokutanga infact chinhu chakatishoka asi still tine tariro yokuda kuti tinzise kuti mamezures akatorwa nemapurisa ndo angari best rekusevha mainnocent life nokuti pane rumwe rutivi tinonzwa sevanoramba vachi sepanonzi haasati atiriwa kuti anga asiri part and parcel yematod.
Vachitsa vanoti vachatsvaka magweta anoziva mutemo kuti varipwe kupfurwa kwemuzukuru wavo nemapurisa.
Izvo ndo zviri munzira zvatatifunga kuti kana mapurisa vatadza kutipa mhinduro yainotibvutsa then totsvaga vanoziva mutemo kuti vatibetsere kupinda munyaya dzemutemo.
Mumwe mugari wemumhangura muzvari Cleopatra Gamanya avo vanoti vakaziva vazvengwe makore gumi apfuura vakapupurawo kuti mufi anozivikanwa nekutengesa mabhanana.
Somugari wemhangura yebuying and yekutengesa yesevhenda ini ndakatanga kugara muna 2012 dhaipaktaoizvezvo.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Clemens Mabwazara vanoti nyaya yekupfurwa kwavazvengwe yava mumatare edzimhosva ayo achazeya kuti vaone kana paine pakakanganiswa sezvo mapurisa aiita basa ravo.
Papa munhu panovhurwa dhoketi rekati pavhurwa asati ndefu dhoketi zvinji then kana zvaine zvisigeitwa zvoenda kukoti koti zvinonopafeti kuti mafira akaita munhu uyu anga nyaya ingapetiwa sei nemafira akaita munhu ende koti isu semapurisa tetongomirira defeti dzipatupi tizvimberekwa.
Muna 2018 mumwe murume vamuchesa achatsama vakapfurwawo nevanofungidzirwa kuti mapurisa kumaobhura muHarare vari muhofisi mavo uye nyaya iyi yakaendeswa kumatare edzimhosva sezvo hama dzake dziri kuda kuripwa. Mapurisa anonzi aipfurana nembavha. Mugore ra2000 mapurisa akawanikwa aine mhosva yekukonzeresa kufa kwevanhu gumi nevatatu munhandare yeNational Sports Stadium pamutambo weZimbabwe neSouth Africa apo mapurisa akakanda utsi hunokachidza zvakapa kuti vanhu vabude munhandare vachitsikana vachiedza kutiza. Ndakamirira Studio 7 muChinoi ndini Apa Chigoriwa.